mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana neumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zimbabwe iri kugadzirira kuvaka imwe mbombi kana kuti pipeline inobva kuBaira kuMozambique kusvika muHarare. European Union yapa mari yokubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumadhorobha nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe ane mapfumbamwe nemumwe 3991, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana neumwe 41 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 696 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nechitatu zvine mazana maviri ane makumi maviri 1,933,220. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi masere nezvina zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 1,084,392. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvisere nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevana 117,954. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana mashanu nevaviri 93,502. Zimbabwe iri kugadzirira kuvaka imwe mbombi kana kuti pipeline inounza mafuta kubva kuguta reBaira muMozambique kusvika muZimbabwe. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure mwemusangano wemakurukota. Amai Mutsvangwa vanoti mbombi iyi ichavakwa nekambani yehurumende yeNational Oil Infrastructure Company yakabatana nekambani yeCoven Energy iyo yakanyoreswa munyika dzeSouth Africa neUnited Kingdom. Amai Mutsvangwa vanoti chinangwa chekuvaka mbombi iyi ndechekuti pave nembombi mbiri dzinobva kuBaira dzichisvika kuHarare kuti Zimbabwe ive musimboti wekufambiswa kwemafuta mudunhu reSadak. Asi mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nyaya iyi yaifanirwa kuendeswa kudare reparamende yozewa yozoshambadzwa kuruzhinji rwevanhu yobva yaiswa pamatenda zviri pachena. Tabata amai Mutsvangwa vakati titaure nemukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDoug Munatsi avo vati tivatumire mibvunzo tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Vamaguhu vanoti nyaya iyi yatotanga nenzira yakaipa.
Chiratidzo chekuti nyika iri kuenda mberi ndechekunge hurumende ichiti kana pachida kuitwa project, especially project yakakura kudaro ende inosanganisa makambani hurumende akaita sana Noxim. Panoitwa yatinoti open tender. Makambani woita bid for the project. Vachiratidza unyanzvi hwavo uye kuti basa racho vachariita sei and the cost yacho inenge yakamira sei. Saka izvi zvekuti tinongoerekana takunzwa kuti kune kambani inonzi Coven yapiwa tender yekuti igadzire pipeline in partnership ne Noxim. Pasina yatingati due process. Hakuna zvazvinoenda kunura kunenge kuchiita nyika nekuti tinenge takuda kuziva kuti vanhu ivavo vakatsvagwa nani. Vakatsvagwa sei. Ndopa munozoona kuti even maprize maprojects ivavo anenge akaitwa double kana kuti times three. Nechikonzero chekuti hapana openness, hapana kujeka, hapana transparency. Ndozvouori chete. Kambani iyoyo inenge chingonzi Coven yekuBritain yakarejistwa kuBritain asi already tiri kuona kuti vamwe vacho varidzi vekambani ivavo maSouth Africans. Zvichida tikada kuti tsvagiridzei tinozoona kuti mune maZimbabweans varimo mugovernment imomo vari behind kambani iyoyo.
Haisi development here iyi vamagu.
There's nothing good chinouya kubva pane zvinhu zvinoitwa murima. Chinhu chiri kudiwa ndechekuti nyika iite zvinhu zvayo zvakajeka. Uyewo zvekare Noxim ikambani yehurumende. Saka hatitarisire kuti inopinda madeals akadaro parliament isingazvizivi, parliament isiri involved. Tinenge tichida kuti parliament ipene nguruwo ione kuti zvinhu zviri kuitwa zvinobenefita nyika here kana kuti kwete. Asi kana zvakungoitwa kumusoro ikoko mamwe ma arms of government vari left out, handifungo kuti chinhu chakanakira nyika.
Chii chamunonyanya kutyira apa?
Nhau yemafuta inhau ine uori hwakanyanya muZimbabwe. That's why muri kuona kuti kana paine business riri kuvandudzwa zvakanyanya muZimbabwe in the past 3 years, ibusiness rekuvaka maservice station. Matsotsi makoronyera vane access vari linked kumapoliticians vari kuvhura maservice stations nekuti vanenge vaine mikana, you know, the issue ya reserve bank, vachipiwa maloan, vachinotora mafuta, vachidhurisira vanhu price ya fuel.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano re-European Union zvondorino rakapa mari inoita mamirioni matatu emapounds ekuBritain kusangano re-World Food Programme kuti ribatsire zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumadhorobha nechikafu pasi pechirongwa charo cheSocial Assistance and Resilience Building Programme. Chirongwa cheWorld Food Programme ichi chinonzi chinobatsira nemari kuvagari ava kuti vakwanise kutenga zvekudya uye munhu oga oga anenge achitarisirwa kuwana madhora gumi nemaviri emari yekuAmerica pamwedzi. Vaimbove mukuru weChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vanoti danho ratorwa neEuropean Union rinoda kutendwa zvikuru.
Kutanga kupa kutenda kusangano reEuropean Union richishanda pamwe chete neWFP mukuuya kobatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Idano rinoda kuti ritendwe zvikuru nepamusana pekuti hakupa chepaura ndewako. Saka zvinorakidza kuti European Union inodisa kwazvo nyika yeZimbabwe nekuti kune kwakawanda kuburikidza neCOVID-19 kungadaro kuri kuda mari dzavo, asi vanoramba vachirangarira kupa Zimbabwe. Saka ichocho chinhu chinofanira kutendwa.
Tinoona kuti European Union yangobatsira nemari inoita 3 million pounds. Imari inokwana here tichitarisa uwandu hwevanhu varikuda rubatsiro?
Chokwadi chiripo ndechekuti imari shoma, asi ndizvozvo zvekuti kana uri munhu wokupuhwa haugone kupopera kuti amandipa ishoma kupuwa $12 per month unoona kuti haikwane kutenga zvingadzi ma basics chaiwo nekuti zvinhu zvakafanana na sugar zvatova kuma $2 something sugar chete one packet 2 kg isingakwanise kuti vanhu vangave vashanu mumhuri vanopedza mwedzi vachiseenzesa. Then tikada kuzotarisa zvana sipo zvana mafuta nezvakadaro kuti zvinzi zvinodhonza mwedzi wese kashoma kuti zviitike, asi zvisinei zvinongotaura kuti vava nepekutangira kudya pavanenge vachitsvara tsvarawo kwavanenge vachitsvara ikokoko, asi kukwana chaiko chaiko hationi iri mari inokwana kuti munhu angadaro achinzi akwana.
Saka pangaitwa sei vamatonga kuti pagadziriswe vanhu vavane chekudya?
Zvichida social welfare inenge yakuda kuti ichizopindawo iyo hurumende pachayo ipindirewo kubatsira vanhu vayo, zvichida nemamwewo masangano akadai semakereke anga achibatsiridza patikorufu iyoyo kuti zvimwe ingatikwirirei kuti vanhu vakwanise kunyaso kukwana.
Vaimbove mukuru weChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare kunyadire kuZumba naJonga Kandemiri weStudio 7. Zambia iri kuita sarudzo nhasi uye pane kukukudzana kwakasimba pakati pemutungamiri wenyika vaEdgar Lungu vebato rePatriotic Front nava Hakainde Hichilema vebato guru rinopikisa reUnited Party for National Development. Sangano reSADC harina kuendesa vaongorori richityira chirwere cheCOVID-19, asi vemasangano akazvimirira oga vakatumira vaongorori kusanganisira eZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership Excellence Muzvare Stabile Dewa avo vari kuZambia parizvino.
Tiri kuno kuZambia kwatakauya kuzoobserva maelections sewaupiboka rinoshanda nemadzimai anoita zvematongerwo enyika, Election Resource Center ne Southern African Human Rights Defenders Network, apo patiri kuda kuya kuzoona kuti maelections ekuno kuZambia ari kuitwa mune zvakanaka here murunyararo. So far tambobudawo muLusaka tikaendawo kunzvimbo dzinengana Changwe ana Kafuwe, but izvozvi kuchine runyararo. So tiri kuya tichida kutarisa kuti madzimai akwanisa here kuwana mukana wekuparticipatawo semacandidates and vari kukwanisa here kuzovhota murunyararo.
Zvii zvamaona pari zvino tichitarisa idzo nyaya dzemadzimai?
So far zvataona ndezvekuti madzimai akawanda ndo akaregister as ma voters, but pamacandidates madzimai mashoma akwanisa kumira semacandidates sezvatirikungosangana nazvo kumusha kuZimbabwe. Izvezvi pamapresidential candidates pane 16, pa-16 ipapo pane 15 varume ne1 mudzimai. Tikazono mapolitical parties 5 achifieldawo madzimai as marunning mates avo.
Konyaya dzekutsvaga rutsigiro dzanga dzichifamba sei?
Sezvamunoziva kuti tiri munguva yeCOVID-19 kunoku kwanga kusina marali anga achiitwa. Vanga vachiita maroad shows, makar rali nekukampenawo pasocial media, pamatvs nepamaradio. Hapana kuunganidzwa kwevanhu vakawanda kwanga kuchiitika nekuti vanga ri kutyirawo kuti chirwere cheCOVID-19 chinozoparara. So seZimbabwe tatodzidzo zvakawanda kuti zvinotokwanisika kuti maelections aitike in manational elections chaiwo munguva ino yeCOVID-19. Sezvamuri kungoziva kuti kuZimbabwe maelections ese akasuspendwa zvichinzi tiri kuda kumbotraya kucontaina chirwere cheCOVID-19, but zviri kutotishamisa kuti dzimwe nyika, nzvimbo dziri padhuze neZimbabwe, vana Zambia, vana Malawi, vana South Africa vari kutoendera mberi nemaelections. So we hope kuti Zimbabwean government ichadzidzawo zvakawanda kuma neighboring countries avo kuti kuwanikwa kweCOVID-19 munyika zvireve kuti marights evanhu ekuti vavhote murunyarare vachichuza maleaders avanoda zvinofanira kuita kuti vanhu vasuspendere vatadze kuita izvozvo.
Zvii zvamuri kushuwirawo kuti zviitike muZambia umo muzuva ranhasi?
Tinongoshuwirawo Zambia kuti ive nezuva rakanaka pavanenge vachishudza local authorities avo, ma MPs avo na president munyowa tichingoshuwira kuti vavote murunyararo madzimai abudo achinosapota mamwe madzimai. And zvatimwe zvataona ndezvekuti election yacho inenge iri tightly contested. Pachange pane makwikwi makundano chaiwo akasimba pahupresident apo pamacandidates too. Ndopatinenge tiri kuona kuti pachanyatsoita makwikwi chaiwo akasimba semaonero atiri kuita tiri pano paground muZambia.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reWomen's Academy for Leadership Excellence muzvare Stabile Dewa vange vari parunare kuLusaka, Zambia, naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nepfenyuro yeZBC inoti dare remakurukota nezuro rakabvumirana kuti makereke anogona kubvumidza vatendi kupinda mumakereke kana vakabayiwa nhomba dzakakwana, asi vachitarisirwa kuteedzera mirayiro yose yokurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. ZimLive.com rinoti amai Mary Mubayiwa, avo vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, vari kunamatira vaChiwenga muchiri mukurambidzwa kuona vana vavo vatatu kwemakore maviri. VaChiwenga vakaenda kumatare edzimhosva kuti muchato wavo ugurwe. Vachinyora paTwitter pavo nezuro, amai Mubayiwa vanoti vakaenda kwese kwese kunotsvaga rubatsiro nekumahofisi epamusorosoro, asi vakashaya angavabatsira. Chronicle rinoti amai Jane Ngwenya vachachengetwa paHeroes Acre nemusi wechishanu, kwete mugovera sezvakange zvambotaurwa. Mutumbi waamai Ngwenya uchaendeswa kuHarare nhasi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko apo veStudio 7, vateereri vose veStudio 7, ini ndinorwadziwa nemararamiro atiri kuita muZimbabwe. Ndiri kukumbirawo mhuri yemuZimbabwe, please muzive pekuisa X. Ndofunga mane makore akawanda muchinyeberwa neZANUPF. Tasai zvakaita Zambia. Zambia yakaita makore akawanda ichinyeperwa naakafa musuno avari president weZambia. Vachinotenga chingwa nemari yakazara mbara yachitenga rufu rimwe chete. Tasai kuchinja kwakangoita chete president. Zvino muri kumbonzwa kuti kudii kuZambia. KuZambia hakutisina mbiri yeurumbo. MuZimbabwe avanhu tanyanya kutambudzika. Ona iwo vanhu, please chijeo maitiro mumbesowo zondo pana chamisa. Ndofunga pamwe zvinhu zvingaite zvakanaka. Avana Munangagwa havana basa nevanhu.
Mazera sei vari kuti pakurira chirongwa chino, maswera sei naitaswerable ish. Notenda vari kuti panhau dzezviro zvemazvokwadi. Notenda nawe takuwara nemareti kuZimbabwe. Atakuwara nemareti ish, mareti ashata. Hurumende yambotigadzirisira wepapo. Tozo tinochema.
Vakomana vakomana paAmerica apo, zviri kudii apo paAmerica apo? Nyuzi tiri kudzinzwa. Itai basa akomana, tode kuti basa riitwe sebasa. Ndozvatakamirira izvozvo. Notenda maningi nezvamunoita. Hatina zvakawanda zvatingaita kutaura, asi takumbirira kuti imi murambe michende mberi, mufumure zvakaipa zvinoitwa zvose nenyika tichiona.
Makadii paStudio 7 nemhuri yeZimbabwe apo? Inangu ndovambozivawo pamusoro peMDC Alliance neMDCT kuti bato reMDC Alliance kana reiti rakazvimiririra, but maMP acho nemakanzela erikolwa nebato rimwe rinodaidzwa iri kuti MDCT zvinombotaurei imeti makazvimiririra MDC Alliance ndivyo zvinotaura izvo kuti zita rekuti MDC harina future muZimbabwe munomu nokuti kana imwe meikwanisa kubvisa muparlamendi kana kubvisa pakanzera ndimonzora kutotaura kuti ndiye anoreda MDC yese kana zvisiri izvo sei meitenda kurikhulwa namonzora ndinofunga kuti idei maitamo zvinoita kuti nyika ienderere mberi musiye zvokusoropodza zvinongoita zvavo zvokungosoropodza kuti ZANUPF yazoraida MD
baba hwande makadiko nevateereri vose ndimamoyo mufundisi regai nditende nebasa guru ramunoita da kutenda zvina titemavelasi basa guru ravanoita ndoda kutaura nhau yakataurwa navakenneth mutata vanga vachitaura vachiti makereke ose ane dambudziko hatiti makereke ose ane dambudziko ngatimirei tisavanda mhosva nechigunwe ngavataure kuti kereke yekajohani marange maitiro avavo nemanamatiro avo akaipa nokuti kana vakati makereke ose isu kukereke kwatironamata hatitenderi kuti vanhu varore vana vechidiki tinokurudzira kuti vana vaende kuchikoro vaende kumayunivhesiti vakure kuti vave vazive ramangwana ravo uye futi tichikurudzira zvekuti varume mwena umwe ave nemukadzi umwe chete nokuti kereke ikamarange kubva kare nakare ichingokura munhoroondo unoona murume ane vakadzi 4-7 kana 12 vamwe vachipisira vachiita zvokutarota mwana achitogwa saka kana vamatata vachiti makereke ese ane dambudziko aiwa isatendera ndai
mangwanani akanaka mangwanani mangwanani pastudio 7 aiwa ndikutendai vashamarari vose vestudio 7 nevateereri vacho ndinokukwazisai muzita rashe jesu ndichiti haleluya ndinode kuti titaurewo zvatinoitirwawo nevarume vanonzi vana mwonzora nechiMDCT chavo kuti daka ravo idakarudziko risingagumi shungu dzavo ishungurudziko dzisingaperi zvavanotinangananga neMDC Alliance yavanoramba vachingodzinga makanzera avo vachidzinga maMP avo zvavaita pachipinga apo vakomana ko kana muchingoda ZANUPF yacho madiko kungoijoina ingobudai pachena akamungojoina ZANUPF yacho inge zvakangonaka wani pane kunyepa kuti muri opposition yeti muri ruling party zvinobatsirei masimba muri kudzorera kuZANUPF izvozvi yakuita madiro muparliamendi yakuita madiro papabumbiro redu remutemo ichichinja ichiamenda madiro ayo imi chiiko chatinoitirwana namonzoro vana vezimbabwe nguva inokwana ngationei opozisheni yedu yasara munyika zvimwe dzese hapasina baba ngatimirei napabashamisa ndatenda hangu
vanhu vestudio nhau motipa dzakanaka chose but vakuburitsa mavhoisi evanhu apa kuta sekuti mune vanhu vamunongogara makati ava ndo chaivo chaivo munoburitsirwa mavhoisi so ipapo ndopama kutotanga necorruption because kugara nogara chirongwa chenyu chichazoteregwa navanhu vashomashoma because nekuita kwenyu ko buritsai muchichinjanisa vanhu vanhu vachinzwikwa vese vanenge vachitaura pastudio
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri moita mwoyo murefu nekuti tinogamuchira maaudhio enyu akawanda zvikuru tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani dzesocial media dzeYouTube neTwitter dzambomisa nhengo mbiri dzeparamende muAmerica kuti dzishandise makambani aya. YouTube neTwitter dzavhara mikana yokushandiswa kwekambani idzi naSenator Rand Paul pamwe chete naamai Marjorie Taylor Greene vachipomerwa mhosva yokunyora zvemanyepo pamusoro pechirwere checovid-19. Senator Paul vakanga vanyepa vachiti mamask haana chaanobatsira pakudzivirira covid-19 ukuwo amai Taylor Greene vachinyepa kuti mamask nekubayiwa nhomba hazvina zvazvinobatsira mukudzivirira covid-19. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vane nyaya yakamirira kutongwa kumatare edzimhosva mushure mokumangarira makambani eFacebook, Twitter neYouTube vachiti vakachorerwa kodzero dzavo. Asi vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vanoti makambani aya akatsigirwa nemitemo yeAmerica.
Chinjiri papa Facebook ikambani haisi bazi rehurumende, iprivate company yaka protect inochengetedzwa neinonzi Second Amendment. Kana une mhosva yauda kupira vanhu veFacebook, zvinonzi enda kukoti. Ndokunopedzisirwa zvisizvo. Ava vana Biden vana Trump zvavari kutaura izvi, kungotaura semapoliticians ka, asi iprivate company dange ranga riri bazi rehurumende hongu. Waigona kuti musaiti zvakati kauti itai chakati, hapana chimwe chavangaite ngekuti hapana murau unoti iwo Facebook wanopambadza zvakadai nezvisiri zvakadai. Kana uchiti wari kutaura manyepo, chienda kakumatare edzi mhosva onowapombera mhosva kuti wari kunyepa. Kana wapombera mhosva kuti wari kunyepa, kuva muvamwe wari kunyepawo zvekare ndiwo wega here wari kunyepa weFacebook wacho? Kune mabato akawanda chaizvo arikuendesa ari kupambadza zvinhu zvokunyepa, and hawasi kupambadza neFacebook, wari kupambadza nedzimwe nzira. Saka ukatongesa weFacebook uchitongesa munhu wese wese. Pane murau unochengetedza muvanhu weFacebook newe Google newe Twitter. Uyu murau wacho unoti iwo watungamiriri wemakambani dzakadaro seFacebook havangapuwe mhosva pamanyepo anyorwa nemumwe munhu asiri Facebook. Asi dai zvakabva kune vanhu veFacebook wacho iwayo yehongu, asi zviri kubva kune vamwe vanhu vanongoshandisa Facebook kupambadza nyaya dzavo. Saka havangapiwe mhosva. Chakazoitika gore rakapera ndechekuti kwakawane kutsutsumwa chaizvo nemanyepo awa Trump zvekuti weFacebook pachavo hawana kunzi nemadare itai zvakati, iwo pachavo wakatangisa manje kubvisa waTrump kuFacebook nekuTwitter nezvisizvo. Asi hapana murau waungashandise kupa vanhu veFacebook mhosva. Wakatochengetedza wakazonepone murau unowachengetedza kuti wasapambadzwe mhosva nemanyepo anoshambadzwa nevamwe vanhu wanosenzesa Facebook. Zvakafanana nekuti ukapinda mubhazi onyepa, mutyairi webhazi iyo haungamupe mhosva yekuti watyaira bhazi mune munhu anga achinyepa. Ndozvakaita Facebook iye zvino.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mana nemumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zimbabwe iri kugadzirira kuvaka imwe mbombi kana kuti pipeline inobva kuBaira kuMozambique kusvika muHarare. European Union yapa mari yokubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumadhorobha nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.